uzive kauti kana kune mvungo mvungo ka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana musangano uri kuenderera mberi mangwana ende vanga vachitaura kuti musangano ndeyanhasi it was not for today musangano ndeye mangwana musangano uri kuenderera mberi whether dark or blue but musangano uripo mangwana
veruzhinji vangangodewo kuziva kuti musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei
musangano uyu uri kutsvaka kubota nei nemafungiro evanhu eweka unozviziva kuti mukati nepatimeti kune conflict ka iyo conflict yacho tinotatakubvunza kune vanhu ka nokuti isisu we are not the people kune vanhu vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti isisu semhuri yezimbabwe ka tiri kufunga kuti bheta kuti mungaite izvi neizvi muregere izvi neizvi ndiyo ka chinangwa semusangano
vamwe vakuru vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu ndivanani
vanhu vakuru vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu isisu tina acting vice president Thokozani Khuphe handitika yekuzouya vabhedhu kuzouya kune vame ka vari kubva kumamame maprovince ka semasouth nemaknot vari kuuya saka unoziva kuti zvinhu zvepolitics zvinonetsa vamwe havati kuti mazita avo abute pamedia saka that's the other reason why I can't give you the names but ivavo ndatoma nemazita ndinoziva kuti they don't care even if vataura mazita avo havana mumhaka nazvo kuti vataura zita rangu nokuti mapoliticians akakura matured politicians
mashoko enyu amungade kuisawo kuruzhinji rwezimbabwe zvichienderana nekuti kune vamwe vari kutaura kuti izvi zviri kutaurwa kunzi musangano iri kuenderera mberi hazviko ndeiwo kutiwo kudii
inini ndingataurira karuzhinji rwezimbabwe kuti mbasaterere manyepo saka musangano uripo mangwana uri kuenderera mberi